aida chona sechitiko chiri kufadza vazhinji chaizvo chiri kubatanidza nyika inoiyi nevanhu vese vane chekuita nenyika inoiyi kunyanyawo isusu vagari vekunze vagere munyika inoiyi izuva ratafarira chaizvo musi wemande takapuwa zuva rekuti atiende kubasa kutsiridza nekuti zvaitika musi wesaturday ibank holiday saka maonero angu inii ndaona chiri chinhu chakanaka chaizvo
tiri kuona kuti mambo vagadzwa kuburikidza nechechi yeanglican zvakakosha zvakadii zvekuti vange vachigadzwa neanglican tichiona kuti uhutongi hweumambo
ndakunga kupa nhoroondo yemaumbirwo akaitwa nyika ino yebritain kuti ive nyika yazvairi cheche yeanglican ine zvakawanda chaizvo zvakakosha zvainopa kunyika ino iyi nekuti anenge ari mambo webritain ndiye anonzi musoro wekirike rechianglican kana achinzi musoro wekirike zvinoreva kuti je musoro unoonekwa pano pasi wamwari asingaonekwi saka chinzvimbo pachitendero parunamato rwavo rwechianglican chinzvimbo chakadzama chaizvo changa chakabatwa namai vacharles chemutungamiriri wecheche yeanglican chaatorawo iye charles sekuti panenge pachitotarisirwa chaizvo ndi semunhu anonzi iye anouya muzita ramambo anenge achitarisirwa kunga ainewo nyasha ruenzaniso rudo kutonga kwakanaka kunongoenderana nekutonga kunofumidzirwa nzi mwari ndokwaangadai achiita saka ndiona kuti charles kugadzwa kwaaita muchechi yake yeanglican zvinomupa mutoro ndinofunga mutoro waakagadzirira iye kutakura
kune vamwewo vari kuti chiitiko ichi chinovarangaridza kana kuvayeuchidza ushati kana uipi hwebritain kunyika dzayakanga yakapamba tingaona here iwo mambo charles vechitatu vachigadzirisa ukama nenyika idzodzo zvekuti vanhu vanokwanisa kunge vachivatambira
ichokwadi kuti pese patinofunga nezveroyal family imba yekutonga yamambo charles tinokurumidza kubva tarangarira kuti kutongwa kwese kwaitwa dzimwe nyika dzepasi pose nebritain kwaiburikidza nekubvumidzwa kwaitwa nemba huru saka tinogona kunyatsoona kuti imba iyi inotonga ine chekuita zvakanyanya chaizvo nekupambwa nekutongwa kwaitwa dzimwe nyika saka ichoi chokwadi chisingarambiki hapana anogona kuramba chokwadi chinhu chiri pachena zvaakuna mambo charles kuti iye samambo anotonga makore ano nyika zhinji dzaimbotonga dzasununguka kunyange dai dzichibatana pamwe chete naye mucommonwealth anoda kufambidzana nekudyidzana naye sei angave munhu akachenjera akaedza kutambanidza ruoko kuedza kutsvaga kuyanana nenyika dzaimbotonga kubatsira semunhu akanoda zvekubatsira batsira zvebudiriro nezvekuchengetedzwa kwepasi ndinoona aine mukana wakanaka wokudzosera humwe upfumi kunyika dzakatorwa upfumi kuburikidza nekuitawo mapurogiramu anovasumudzira anovakurudzira asi zviri kwaari iye charles kuti anoda kufambidzana zvakaita sei nenyika dzakambotongwa nemba yake kana dzichiri kutongwa kana muchida yekunyatsotaura nemba yeumambo hwekubritain
ko avo vari kuti umambo hwebritain hwagarisa kana kuti umambo uhwu hauchisina basa ishoko ripi ramungataurawo pamusoro pavo
ndingangoti hangu inini semunhu anogara munomu ndinoshamisika chaizvo nekushayira hanya kwandiona kuchiitwa nevanhu vemunoumu vazhinji vanoti isu hatichadi mambo asi vanokanganwa kuti kuva zvavari muupenyu hwavo kana iyo mari yanoti yematax payers yavanoti yaparadzirwe yakawanda tichipemberera mambo kuti itovepo kuburikidza nekumiramira neuchenjero hwaiitwa nevanhu vemba iyoyi kuti vakwanise kuunganidza upfumi hwakawanda hwepasi pano munyika ino yebritain saka chinhu chokuti zvakaitika makare kare takuda kutarisa kuti tinofambira mberi sei ndinoona kufambidzana nekutaurana zvakanaka nemba iyi chiri chinhu chinogona kutipa budiriro nekuendera mberi muupenyu ndanzwa vamwe vachiti hanzi dai macommonwealth head of government ati ngaaita apologize nhasi for zvakaitika pacolonialism handofunga ini hangu nhasi izva rekupembera isiriyo nguva yacho kune mikana yakawanda kumisangano inoitika ecommonwealth of head of government yekuedza kutsvaga ruregerero ruenzaniso kana kudzosera zvinonzi zvakatorwa zviri kunoku asi pazuva ranhasi haindangotora hangu mweya wekuti ngatipemberei tichifarira mambo mutsva agadzwa.